manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 19 2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa neve Zimbra vanoti vabata zvikakarara zvemotokari zviviri zvaJustice Mayor Wadyajena vanova muumiriri wedare reparamende vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nezuro vachipomerwa mhosva dzeuori. Kanzuru yeHarare yatanga kuongororwa nedare reparamende pamari inonzi haina kufambiswa zvakanaka. Hurumende iri kuyambirawo makambani anoitengesera zvinhu nevakuru vemakambani ehurumende kuti vacharangwa zvakaomarara vakaita zveuori. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bepa Nauri Herald rinoti pane motokari mbiri dzemhando dzepamusoro soro dzinoti BMW neimwe yeLamborghini dzemiriri weGokwe nembudziya mudare reparamende vaJustice Mayor Wadyajena vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inosvika mari yemunyika zviuru mazana maviri kana kuti 200,000 pamhosva yavari kupomerwa yekubiwa kwemari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora ekuAmerica dzabatwa paBaitbridge Border Post dzichiedza kuendeswa kuSouth Africa. Studio 7 yaedza kubata vaWadyajena asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Taedzawo kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati uye havanawo kudaira nharembozha yavo. Asi tabata mutauriri weZimbra vaFrancis Chimanda avo vaudza Studio 7 kuti havakwanisi kutaura zvizhinji nezvenyaya iyi.
Hatikwanisi kupindura mibvunzo yenyu nekuti kune mutemo wenyika unodzivirira Zimbra kushambadzira nyaya dzemataxpayer. Mutemo iyi unonzi mutemo yeconfidentiality.
Ayo mashoko emutauriri weZimbra vaFrancis Chimanda vachitaura neStudio 7 vari parunare muHarare. Bazi rezvemari ranyorera tsamba kumapazi ehurumende richiyambira vakuru vakuru vemakambani ehurumende nevanoitengesera zvinhu kuti vachasungwa vakaita zveuori. Izvi zvinoteverawo imwe yambiro yakapiwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa apo vainyora mubepanhau reSunday Mail. Makambani akawanda anonzi ari kutengesera hurumende zvinhu zvichidhurisa zvakanyanyisisa. Muguzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Apa tiri kuona kuti hurumende yazobvuma zvetaitaura zviya paStudio 7 kwemakore akusvika tongoti mana. Tichitaura kuti dambudziko rokusadzikama kweupfumi hwenyika munyika yeZimbabwe zviri kukonzereswa neMinistry of Finance. Taitaura paya vanoziva vaiteerera kuti hurumende iri kudya mari unga mansungu nemacontractors or maservice providers anonga achiita basa rehurumende. Ndo zvaakubuda patsamba yaiwa naMinistry of Finance apa zvavakutaura vachichipomerana mhosva kuti iwe ndiwe muroyi, iwe ndiwe muroyi, asi munhu atofa kudhara. Vaakuchizviona, saka tinoti kana vaakutaura kudai zvakanaka, vaona, vaakubvuma. kuti ma pricing aishandiswa akanga ari kuuraya munhu.
Mungapa muenzaniso here ipapo muzvinafundo?
Vanhu vachiita maservices kumarodzi uko vaichaja mari dziya dzekuti vanyatsotora mari yese kuhurumende. Vaona mari iyoyo nekuti vanonga vane simba remari yakawanda. Voenda kumaketi yemusika mutema weforeign currency vonodhingura rate nekuti vanonga vachida kutora mari mumaketi nechimbi chimbi. Saka vakasiya nemacivil servants anonga atambira mari yavo shoma shoma yekuti kana vaakuda kutengewa kumari foreign currency kumusika mutema unonga vachitorwadziwa chiti dai pabuda kamari kanobatika. Ivo vanga vasingarwadziwi vaitema nedemo. Ndo zvanga zvichiitika. Ndo saka rate yanganga ichipenga kunosvika ku 800 against $1. Saka zvaakuitika apa vaakupomerana mhosva vaakuchiti manji saka taakuda kuchimisa chimbwa mupengo chachanga chichiitika. Right. Saka mubvunzo ndewekuti vanokwanisa kumisa here chimbwa mupengo chemareti? Mari rikwanisa kudzikama here?
Munopaona sei apa?
Ini handioni kuti vachawina hondo iyi nekuti vaakutenga Colgate kuti vageze mazino, iyo mazino apera mukano kudhara. Pari zvino ndikureva kuti kudini? Ndikureva kuti inini paane upfumi hwenyika izvozvi hwaakunetsa kuhudzoreredza pehwaanofananga huri nekuti vanhu havachina confidence. Chechituu ndechekuti Minister of Finance Professor Mtutunqube vakaita budget realmost 2 trillion Zimbabwean dollars. 64% yemari iyoyo iri kuenda kumaservice providers nemacontractors. Ichireva kuti vatogara vatema futi kugarire kuti marenga aidyiwe kunga mantsungu kana kunga mushonga wamusana. Chimwe chichaita kuti zvisabudirira izvi ndezvekuti kutaura kwavari kuita vanhu vavhunduka rufu nokuti nyika yange yakunovharwa. Asi vari kuprovida service yacho ndivanani? Ndivo vanhu vari masahwira evari muhurumende vanova vari vashoma futi.
Zvinenge zvichifamba sei apa muzvinafundo?
Unoona munhu ari kuconstruction ari kumaroads arikugadzira futi madams. Arikugadzira madams ndiye futi arikusupply mainputs arikudiwa kucommand agriculture. Ndiye futi ari mumabhengi futi ane mabhengi anonga achishanda kupa mari kuvarimi. Saka zvinogona sei kuti hurumende inge ine simba yekuzvimisa iyo kuti isadya mari nekuti ndo vari futi vari mubusiness? Saka ndiri kufunga kuti iyi tsamba yavataura iyi vanyora zvavo nekuti kupanika kutya kufa. Asi vati gare gare vachiti hatingambofi kufa kuitiki votanga futi musarinya yekutanga kudya futi mari unga manzungu.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare kuPretoria, South Africa. Mapurisa apedza mazuva makumi maviri nemaviri asina kutsunga mumwe mutsigiri weZANU-PF akati mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa muri yavo nevatsigiri vavo vapondwe kunyangwe hazvo mapurisa anga avimbisa kuti achaferefeta nyaya iyi. Musi wa27 Chikunguru gweta rinorwira kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa vakapiwa tsamba nemapurisa achivavimbisa kuti achaferefeta nyaya yemurume uyo. Asi mapurisa kusvika pari zvino haana chaatataura namai Mutetwa nezvenyaya iyi. Taedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masiye.
Nyaya yemapurisa muZimbabwe yekusada kuinvestigeta nyaya dzinoenderana nokutyorwa kwekodzero dzevanhu vanonzi veopposition zvinhu zvinokashamadza ende zvinhu zvatinoona kuti hazvizi zvinyowani muZimbabwe nokuti panguva pfupi pfupi yapfuura nekumasure kuna nguva yava Mugabe tichipinda mune nguva yatave yava Mnangagwa tinoona kuti mapurisa even hurumende haina yatingati hanya nekuprotekta marights vavo vanonga chinzi vanopikisa hurumende.
Mapurisa anomboti nyaya dzine chekuita nevatsigiri veZANU-PF dzinenge dzisina kumhangarwa nekudaro havakwanisi kusunga vanhu. Asi pane nyaya iyi yakamhangarwa namai Mutetwa yemutsigiri weZANU-PF aiti vachamisa vapondwe. Asi kusvika pari zvino asati asungwa kwakuda kutopera mwedzi, munozviona sei?
Kuona kwatikuita panyaya yekusasungwa kwe munhu wezanu PF uyo akabuda achitaura kuti vachamisa vanhu vakurawa zvinhu zvatinoona kuti zvinhu zvinongoenderana panyaya ye pachirungu yatingati inefficiency yemapurisa pakuita basa ravo. Mapurisa edu haazi vanhu vari kushandisa tingati chipurisa chavo chavanofanira kuva chishandisa chemubumbiro romutemo.
Sei muchidaro vamasi?
Tikuona kuti mapurisa vanhu vakungoshandiswawo zvavo nemapato nyanyanya ZANU PF kuti vaende vachiwedzera kuchikora kodzero dzevanhu vanenge vachinzi vanopikisa hurumende kunyanyanya kana uri munhu weCCC.
Pane dambudziko rei nyaya ikasagadziriswa nyika yatarisana nesarudzo?
Patikuenda apa pamaelections zvinhu zvatinoona kuti zvinhu zvinopa yatingati lack of confidence mumainstitutions edu emuZimbabwe pakuti panguva yemaelections panenge pachida kuti paite vanhu vanoona kuti runyararo rwanyatsokubatanidzwa zvakanaka ende pakaita kana kuti nyaya dzokuti pane mhosva yaparwa ingava zvayo yekuti yaparwa nemunhu wekuopposition kana kuCCC kana kuti munhu weZANU PF, vanhu vese vanofanira kungoonekwa vachinzi vakafungofanana mumaziso emutemo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Dare reparamende nasi ramisa meya weHarare vaJacob Mafume nevamwe vakuru vekanzuru pamberi pekomiti inoona nezvemari dzeveruzhinji yePublic Accounts Committee, Subcommittee on Local Government Authority inotungamirirwa nemumiriri weChegutu West vaDexter Nduna kuti kanzuru itsanangure kushayikwa kwemari inosvika mamiriyoni mazana maviri emadhora ekuAmerica. Mukuru mubazi rezvekufambiswa kwemari kana kuti Auditor General amai Mildred Chiri nemuridzi wekambani yeCrew Associates vaDani Van Heden vadaidzwawo kuzopa ufakazi wavo panyaya iyi. Ivan Zininga weStudio 7 abata mutauriri weHarare City Council vaInnocent Ruwende kuti tinzwe zvizhinji.
Tirikuti mukuferefeta kwavo mabhuku ekanzuro Auditor General found out that with the 200 million, which was unaccounted for. But it is as a result of the council, Yakaiti was switched off enterprise resource attention, because in Novaya and the BIQ, Yango, it was abrupt, no, by switched off in a vendor, it was. Ipapundupakazu pasanzu negonzi maria chaka pambase neguti chaka badaba ba sisi miyo tawakushani kwa nyewa kaka ipapundupakazu pasanzu utaruka na kutu maria chaka pambase
saka imari kuti vanga wato badarwa yakazo kana watu vanga waka imiri la kuti badarwa inakuzo badarwa
ayo imari ino zilenge angeka to badarwa irungu is unaccounted for minu kuti ya wanakuona kuti ya shanda pasa sinu za 2018 za trukuta ura kumashiro pataka baku BIQ system yatashandisa billing ya BIQ izo zviita kushandisa ino inonzi phase saka zvakaitika vhende akangotiitira switch off mushini zvakati mari inogoronga yakatoshandawo zvimwe but hatisina evidence yekuti yakashandisa because we could not trace back system yedu kuona kuti zvakashandisa.
Saka izvinogadziriswa sei nyaya dzakadai idzi? Veruzhinji vangade kunzwisisa kuti vagari vemuHarare vanozochema mangwana vachitakadyirwa mari iyo isina kudyiwa. Zvogadziriswa sei?
Apa pangatoshanda kuti uyu venda wedu akativharira kunze akambotidzorera mabhuku edu musuwa tinokwanisa kunge tiona kuti mari totresa kuti mari dzacho dzakafamba.
Saka pari
nova ndizvo zviri kuitika. Ndizvo zvinenge zviri kuedza parliament kugadzirisa kuti iyanane nevavenda vedu.
Munoona vachikurumbidza vadaira here kuyanana uku?
Notarisira kudaro nekuti nhasi vanga vachitotaura vese mapati acho ese ari mvure.
Mutauriri weHarare City Council vaInnocent Ruwende vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Mumirirwe Zaka East mudare reparamende va Clemens Chidua varu kurudzira vagari vemudunhu ravo kuti vamhangare kubazi rezvemhuka reNational Wildlife kana vachinge vaona mhuka dzesango dzinokwanisa kuzovaruma kana kuvauraya. Vachidua vataura izvi mushure mekunge imwe mhuri yemunharaunda mavo yekwaMaroi yarumwa nemapere mavhiki apfuura. Vachidua vanotivo pari zvino mhuri iyi iri kushungurudzika nekudhura kuri kuita kurapwa kwavo kumasvingo General Hospital sezvo vaine mhuri ine vana vadiki vanodawo zvakare kuchengetwa. Vaenderera mberi vachiti kunyange hazvo hurumende nevemachechi nemasangano akazvimirira ari kuedza kubatsira, rubatsiro urwu runoda kuwedzerwa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye navachidua nezvenyaya iyi.
Vatatu vakarumwa nemapere. Baba Robert Maroi, vanova ndivo baba vakuru vanga vakaadmitwa kuSt Andrew Musiso Hospital kuZaka, vakadischargewa iye zvino vavakumba. Asi vachiri muchipatara ndirwatiringa Maroi naMuchanyara Munodia, vese vari kuwadhi 32 kuno kuZaka. Muchanyara Munodia akarumwa maoko ese nemapere, zvokuti iye zvino havasisina maoko. Pavakarumwa vanga vachangobva mukubatsirwa mwana aine 18 days vachirimo muchipatara kumasvingo General Hospital. Murume wavo Rwatiringa Maroi achirimo akarumwawo zvigunwe, asi vachiri admitted pamasvingo General Hospital.
Mungati matambudziko api akatarisana nemhuri iyi pari zvino angade rubatsiro kubva kune veruzhinji?
Ndingati zvinhu zviri kunyanyonetsa iye zvino inyaya yemahospital bills. Vanhu vari kubatana vari kuzama kubatsirana, asi mahospital bills haasati apera kubhadharwa. Mishonga nemabhandeji zvinodiwa zuva nezuva zviri kuramba zvichidiwa izvozvo, ndo pamwe panodeiwa rubatsiro. Ende ndingada kutaura nenyaya yaMuchanyara Munoria, vanova ndivo vakadyiwa mavoko ose, vatinotarisiravo kuti vanogona kuzoda maartificial limbs. Ndingatizve ndisiri kutarira chete pane avo vakarumwa nemapere, ndinotarirazve pavana varipo.
Vane vana vangani uyezve rubatsiro rupi rungadiwe nemhuri iyi kubatsira vanava?
Pane mwana mudiki ane mwedzi nemazuva ari kuda mukaka wekumwa uyezve nezvakafanana nenhumbi nemapambasi. Then pane zvikomana zvitatu zviripo, matwins ane 7 years nechikomana chimwe chine 10 years. Vese ava ndingati vanodawo rubatsiro zvekare rwenhumbi neuniform. Plus pamatwins apa pane chikomana chimwe chine eye cataract, chine ziso risiri kuona zvakanaka. So rumwe rubatsiro rungangozodikwa ndirwekuti after vapora vabuda. Iye zvino pandakamboenda ndichivaona, ndiri kuona kuti vese vanoda counseling uyezve nemalife skills okuti vokwanisa kuzorarama sei neurema.
Pane kurudziro yamungapa vanogara munharaunda umu here panyaya iyoyi yekurumwa kwevanhu nemapere munharaunda iyi?
Chandingada kutaura ndechekuti nyaya yehuman wildlife conflict iri kungoramba ichiitika munzvimbo yeZaka. Ende tiri kukurudzira vanhu kuti pavanoona mhuka dzemusango dzinenge dzabva kumaNational Parks ngavaripotei kuDepartment reNational Parks. Zvese izvi zvinotibatsira kuti zvinhu zvakadai zvisaramba zvichiitika.
Vanenge vachida kubatsira mhuri iyi vanobatani?
Tinokumbira kuti kune avo vanoda kubatsira vanogona kufonera vanonzi Mai Munodia. Munofonera vanonzi Mai Munodia panhamba inoti +263 77 390 4200. Ndodaidzira zvenhamba yacho zvakare kune vanoda kubatsira. Munofonera vanonzi Mai Munodia panhamba inoti +263 77 390 4200.
Avo vanga vari miriri weZaka East mudare reparamende vaClemens Chidua vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuZaka kumasvingo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri webato guru rinopikisa muSenegal vaOsmane Sonko vaparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro pasarudzo dziri kuitwa gore rinouya. Vachipomera mutungamiri wenyika iyi vaMaxal neFrance mosva yekuda kuvarambidza kukukidza musarudzo idzi. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vakasangana nemunyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres uye mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vakati hapana chakaipa kuti sangano reUnited Nations reInternational Atomic Energy Agency rishanyire panogadzirwa simba remagetsi nemhando yenuclear paZaporizhia Nuclear Power Plant apo pari kukandwa zvombo zvehondo. VeUkraine neRussia varikuna kurirana nyoka mhenyu kuti ndiani ari kukanda zvombo zvinogona kupinza upenyu hwevanhu vakawanda munjodzi. Vamwe vagari vemudunhu reMashonaland West vava kuenda kunorapwa kuZambia uko vanoti vanobhadhara mari shoma asi vachitariswa navana chiremba pamwe nekupiwa mishonga. Izvi vanoti zvirukonzerwa nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika panyaya dzezveutano. Nhunhu Raijena anoti panyaya inotevera.
Mumwe akaenda nemwana wake kunorapwa kuZambia ndivaloid mapfumo vanogara kumagunje. Vamapfumo vakaenda nemwana wavo kuZambia achirwara nechirwere chekurwadzwa nekuzvimba kwenhengo yesikarudzi kana kuti femoral hernia.
Zvakafanana nemishonga yose unoikwanisa kuiwana iko aona mai hapana paipo kunzinde munotenga kunhengu chemistry. Kana wakutonzi unotenga chemistry ndoimwe mishonga imwe inenge yekubatanidzwa neimwe asi mizhinji yacho unopiwa ipapo plus vanenge vachienda kuexcel asi nenoki kuenda kuexcel.
Vamapfumo vanoti vakaenda nemwana wavo kuchipatara cheHarare kugomo kana asi mwana wavo haana kurapwa kunyange vakabhadhara mari.
Mwana wangu ainzi Netanyahu anga achinzwa anga ane henia ndakaenda kuHarare nokwana kuita 4 times pagomo but hapana chandakawana vakati tichazotifonerai ndobva ndachiona kuti nhingi henia iyi iri kukura mwana ari kunzwa kurwadzikana haana kona kuwana access but pandakangoenda kuZambia kamwe chete mwana ndokubva anonorapwa achibva atopora izvozvo zvatotamba.
Vana mukoti nana chiremba vemunyika vanoti hurumende haisi kuvapa mari dzemihoro dzakavakwanira kuti vararame ivo nemhuri dzavo nekudaro havasi kushanda nemwoyo wose uye kuzvipatara hakunawo zvikwanisiro. Bazi rezveutano rinoti harisi kuwana mari yakakwana mubhajeti kubva kubazi rezvemari. Nekuda kwematambudziko aya vamwe vagari vekumashonaland west vave kuenda kunorapwa kunyika yeZambia pachipatara chemutendere chiri pedyo nemuganhu wenyika mbiri idzi. Mumwe mudzimai wekukaroyi amai Mata Gwashure vanoti vakanosunungukira mwana wavo kuZambia sezvo madzimai akawanda vaisirwa nevana vavo pakusununguka pachipatara chemukaroyi.
Ndakauya kuno kuzosununguka nekuti madzimai akawanda ari kufirwa nevana pakusununguka pachipatara chemukaroyi.
Vakafanobata chigaro chemukuru pachipatara chemutendere kuZambia mukoti Lina Mwase vaudza Studio 7 kuti vanhu vakawanda vekuZimbabwe vari kurapwa pachipatara ichi. Mukoti Mwase vanoti vanhu vanosvika chiuru nemazana mashanu nemakumi maviri nevatanhatu kana kuti 1526 vakarapwa mumwedzi mitatu yekutanga kwegore rino.
January we attended to 405 people. February we attended to 400.
Muna January 405 people. February 443. March 678. Pamwe nevakazvitakura vakawanda vanouya kuzoitwa operation.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West vaGift Masocha vanoti hazvishamise nekuti kudivi reZimbabwe kune kliniki inotungamirirwa namukoti asi pamhiri payo kuZambia pane chipatara chikuru chine madhokotera nehunyanzvi. Vamasocha vanoti zvakanaka kuti hurumende ivake chipatara pachirundu.
Kuti chine kliniki inoranwa nanesi. Ko panaji panachiremba kutongeziya vakutaura. Kana ini unopfuura kuti yakuita pano. Bhoza akada kuti adzokuru kunyingi 88 plus it's almost 160k 140k. Kubva kuchirundu chizokwa kukarwe kuna chiremba. Saka we also need to build a hospital yedu kuZimbabwe site pachirundu.
Mumiriri wechinhoi muparamende uye vari chiremba Dr. Peter Mataruse vanoti hurumende inofanirwa kuisa mari yakawanda muzvipatara sezvo musina mishonga pamwe nezvikwanisiro.
Tinanidza nehurumende kuisa mari muzvipatara capacity yekuita chinzo inezvinezvinai but hamuna chinhu muzvipatara, hamuna mishonga yakakwana, matuluzi ekushandisa akakwana.
Chizvarwa cheimwe nyika kana chichida kurapwa muZambia chinobhadhara 100 kwacha inove madhora matanhatu ekuAmerica. Kuongororwa nana chiremba munhu anobhadhara 50 kwacha inove madhora matatu asi achizopiwa mushonga nemapirizi pamari yekuongororwa nachiremba iyi. Vanhu vave kubva kunzvimbo dziri kure dzakaita sechinhoi, Mangura, Bhange, Chegutu, Kadoma nedzimwe kuenda kunorapwa kuZambia. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi tiri kutarisa zviri kuitika kuKenya mushure mesarudzo dzemutungamiri wenyika dzisiri kutambirwa nemwaka kundwa vaRaila Odinga. Tichatarisawo kuvhurwa kwekambani yeCold Storage Company. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Iko zvino tombokupai zvaziviswa nechibuku pamitambo yechibuku Super Cup iri kutanga mangwana munyika. Mitambo inenge iriko inenge yakamira zvakadai: nemusi wegovera Chicken Inn inenge ichitamba neHarare City, kuchitiwo FC Platinum neTenex, Black Rhinos ichitamba neCapes United, Ngezi Platinum neHerentals. Nemusi wesvondo Bulawayo Chiefs inenge ichitamba neZPC Kariba, Manika Diamonds inenge ichitamba neYada, Dynamos ichatambawo neWawa, kuchitiwo mumwe mutambo unenge uri pakati peTriangle neHighlanders. Sezvo nguva iri yapera, regai timbotarisa misoro yaunawo zvakare. Vakuru vakuru vezimura vanoti vabata motokari mbiri dzava Justice Mayor Wadya Jena dzanga dzichida kuendeswa kuSouth Africa paborder reBite Bridge. Kanzuru yeHarare yotangawo kuferefetwa nedare reparamende panyaya yekusafambiswa zvakanaka kwemari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku.